tekutanga kuwirirana kwakaitika pakati pehurumende nevashandi tine kusainirana kwatakaita pasi. Saka ike zvino kutanga nhasi musi wa 2 April machiremba atanga kudzokera kubasa. Zvipatara zvanga zvavharwa makezhualitis zvisatore varwere zvatanga kugamuchira varwere izvozvo vachibatsirwa. Uyezve mukuwirirana ikoko pakanyorwa pasi chiwirirano chekuti mishonga nezvimwewo zvakadaro zvanga zvisiri kuwanikwa muzvipatara zvichange zvichitanga kuwanikwa. Zvakapiwa tsanangudzo yakakwana yekuti zvinhu zviri kufamba sei mishonga yacho yaapasi.
Tambozwawo vamwe vachiti vana mukoti vanenge vanga vasati vadzokerawo kumabasa, imi muri pasi muri kuonawo zvakamira sei?
Sokuziva kwandiri kuita, vana mukoti vakange vasiri pabasa kwemazuva maviri chete. I think about masvondo mairi adarika asi vakadzokera kumabasa after mazuva maviri iwayo. Saka kutaura kwatiri kuita kunoku, zvinhu zvese tiri kutarisa kuti vamwe machiremba anga akambofambawo nekudii. Saka kutanga nhasi zvichienda mberi zvinhu zvichange zvadzokera panzvimbo yakanaka.
Tichitarisawo mazuva akatorwa navana chiremba vari pakurangwa mabasa, tinotarisira uwandu hwevanhu vanenge vaakumhanya kuzvipatara vachida kubatsirwa. Munotarisira kukwanisa here kunge muchivabatsira vanhu ivo?
Vanhu vachange vachibatsirwa kana hurumende ikangozadzisa chiviriso chayo chekuti izvo mishonga inenge ichizowanikwa nezvekushandisa, basa rinenge rava nyore. Zvinova zvinhu zvichabatsira pakubatsira vanhu vachero vakauya vakawanda neuwandu hwavo.
Zvikuru zvamungataura pari nhasi kuti kubva tadzokera kumabasa tadai kana kuti tazadzisa zvakati nezvakati, zvii zvamungataura? Tichionawo zvakare inguva yezoro reEaster, tiri kunzwawo matsaona akasiyana siyana.
Zvamungataura ndezvekuti pari renyatwa neHarare Hospital zvanga dzavhara zvipatara zvikuru zvemuHarare uye nemunyika mese, asi izvozvi zvinhu zvadzokera panzvimbo yakanaka. Vanhu vari kubatsirwa kutaura kwatiri kuita izvozvi. Zvekuti kana kuine njodzi dzinenge dzichiitika nechii, vanhu vane kwekusvikira, vane kwekuenda, vanhu vari kubatsirwa zvakanaka.